iye zvino nyika dzakawanda dzakuona kuti zvadzakanga dzaita kuZimbabwe hazvichina kunaka nekuti dzakaita nguva yava Mugabe. Zvino iya nguva yava Mnangagwa yatinoti chimu chirungu new era, new dispensation. Saka France yatoona kuti aiwa ndonguva yekuti Zimbabwe tichibatsira kuti tibvise zvirango zvakanga yapiwa. Saka tinotenda zvikuru zvazviri kuitwa neFrance. Dai dzimwe nyika dzakafana neGermany, dzakafana neAmerica, dzakafana neBritain dzikawedzera kuti dzibatsire dzitedzere zviri kuitwa neFrance kuitira kuti zvirango zvatakapiwa izvi zvenguva yava Mugabe zvibviswe, nekuti vaMugabe vakasiyana naMnangagwa. Iye zvino taakuita zvinyowani, saka nyika yakuita zvinyowani. Saka tinovimba kuti zvichafamba zvakanaka. Tokurudzira kuti France ngaitaurewo nevamwe vayo vari muEU kuitira kuti zvifambe zvakanaka.
Asika vamwe vari kuti Honorable Paradza hapana zvirango zvinofanira kuti zvibviswe kana nyika isati yaita sarudzo dzakachena nekuratidza kuti iri kuda kuremekedzawo kodzero dzevanhu.
Asi apa sarudzo dzakachena kana vapurezidendi vaMnangagwa vari kutaura zuva nezuva kuti tinoda sarudzo manyararo musarudzo, free and fair election and credible election muchirungu. Saka ndezvatiri kuita tese. Iye zvino izvi tiri kudzirana kuti hapana kurwa, hatidi kurwisana, tinoda kuita maelections akanaka. Asi kana vakachenjera vayanga vatomhanya iye zvinoizvi, nekuti vakanonoka hazvibatsiri vazowana mabhizinisi ese apera. Saka totovakurudzira kuti ngavatouya nguva chinoizvi vatotanga kutoita mabhizinisi vamudze maindastri.
Pane zvamuri kuona here zviri kuchinja tichitarisa nyaya yemabhizinisi yamuri kutaura?
Pane zviri kuchinja zvakawandisa. Takanga tiri kurussia svondo rakapera, and iye zvino marussians ari kutouya kuti azoita mabhizinisi. Kune dzimwe nzvimbo vari kumhaidzana, kune conference yanga iri kuLondon iya vari kumhaidzana, kune vari kuuya tichiita musangano navo. Ini ndakamirira foreign affairs muindustry and trade kuparliament, vari kuuya vachitaura nesu. Saka vakawandisa vari kuda kupinda muZimbabwe iye zvinoizvi. Saka tiri kufara zvikuru nezviri kuitika.